Nengo dzekomiti dzinoti mukuru webasa rehurumende muparamende zvakare vari gurukota rezvemutemo neparamende vaziyambi ziyambi gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai opa muchinguri kashiri gurukota rezvemari vamutuli ncuve vapupuraito garepi vasidin sekera mai amai tambudzani muhadhi vamathew nyashanu amai marian chombo amai tsitsi muzenda varoy bila sikelela gombo naamai spiwe mukunyaidze kubva kuzano PF nengo dze MDC mukomiti iyi ndiva Morgan Komichi vainnocent Gonese vaprosper Mseyami namzvare Tabita Kumalo pasi pebumbiro remutemo mutauri weparamende vajacob Mdenda ndivo sachigaro wekomiti iyi vachitevedzerwa nemutungamiri wesenate amai Edna Madzongwe vatevedzeri vavo vaviri vanoti amai Tsitsi Gezi nava Mike Nyambuya inhengo dzekomiti iyi vamudenda vati komiti ichaita musangano waiwe kutanga nemusi wechishanu uye komiti iyi inotarisirwa kudoma nhengo dzichange dzichipinda mune mamwe makomiti achange achiongorora mapazi ehurumende zvichakadai nhengo dzemdc dzinoti hadzisi kuzotaura pamusoro pemotion yekutenda mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nekuvhura kwavakaita paramende mumwe vatevedzeri vemutungamiri wemdc vakomichi vati kutaura pamotioni kuremekedza vamunangagwa pamwe nekubvuma kuti vakakunda zviri pachena
tino god better tozidiwa speech yomunhu atisingatendi kuti akawina election tikaiva tadibeta president wa speech kazoti tatobvuma kuti munhu akawina election ka batira hana kushandisa chisimba kenda papawa zvinhu zvisina kunaka
vakomichi vaudza studio 7 kuti vacharamba vari muparamende uye vachaunza mamotion mamwe pamwe nekutaura mune dzimwe nyaya dzakakosha kuvana vezimbabwe
tinoziva tine parliament ndemwe platform tina makanzo ndemwe platform tine SROC ndemwe platform isu satoda chete kuramba tichitaura kuti election is mabwe rabirwa kusvika vanhu vezimbabwe vagutsikana the international world yagutsikana yaona tiri kufara kuti even the international world yakuona kuti zveshuwa election yezimbabwe yakabirwa
mangwana chaiwo vachatura mamotion anobata zvinonetsa vanhu munyika zvakaita sekushayikwa kwemari
tine motion iri on the deck yamavhendi ari kutambudzwa tine motion zvakare iripo iri on the deck yecash crisis tine motion imwe iri on the deck zvakare yedevolution neimwe motion yama electoral reforms so tiarola zvinhu strategically and timeously kuti tiite escalate our struggle will not end
sachigaro wesangano revatori venhau dzemuparamende rezimbabwe parliamentary journalists forum muzvare venaranda langa vaudza studio 7 kuti semaonero esangano ravo zvakakosha kuti nhengo dzese dzeparamende dzipenengure mashoko emutungamiriri wenyika
tiri kuda kuti speech yacho ngaikritikwe vonyatsotaura kuti chii chinofanira kuitika kuitira kuti zvinhu zvakataurwa napresident izvozvo zviimplimentwe nyika ibudirire parliaments the previous parliaments MDC MPs vaitocontributa papresidential speech vachinyatsokritika vachitaura zvinhu zvakakosha chaizvo zvaitokonzera kuti nyika mapolicies aimprove nyika ibudirire
mukuru wesangano rezimbabwe democracy institute Dr Pez Sairwanya vanoti kunyange zvakakosha hazvo kuti nhengo dzemdc dzitore matano adzinoda kuti dziwane zvadzinoda panyaya dzematongerwo enyika kusataura kwadzo pamotion yekuremekedza mutungamiri wenyika hakuna zvakunobatsira
but ivo vane kodzero vanhu vemdc kuita izvezvo nokuti zvinovabatsirawo kuti vawane kana vari munegotiation kana pane zvavanodawo kuwana kubva kuzanu munyaya dzepolitics ikodzero yavo yekuita izvezvo asi vane kodzero yavo hapana kuzivokuembarasa vamunangagwa hapana chimwe chobuda
Dr. Ruhanya vati MDC ine nhengo shoma dzisingakwanisi kukanganisa ZANU PF kuita zvainoda muparamende ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya